vachitaura nevatori venhau nhasi muHarare vakafanobata chigaro chemutevedzeri womunyoranoona nezvesarudzo mubato retriple C amai Ellen Chiwedenga vati chirongwa ichi chiri kuvhiringidzwa nematambudziko akawanda.
Isusu sebato tiri kukurudzira ZEC kuti iwedzere mazuva ekurejesa kuvhota kune nzvimbo idzo kwakaitika dambudziko rokuti vanhu havana kukwanisa kunyorisa kuvhota nenyaya yokuti michina yavo yanga isingashande zvakanaka kana kuti kwainaya mvura. Saka chikumbiro chatiri kuita kuZEC tozoti kune dzimwe nzvimbo kune machinzi akawanda vanhu vakawanda varikuda kuvhota ende tichiona kuti process yacho iri kunonoka zvachose. Saka tiri kukumbira ZEC ipapo kuti iwedzere michina yainoshandisa kurejestisa vanhu.
Mukuru wesangano rakazvimirira reZimbabwe Election Support Network ZESNI amai Linda Chipfunde Vhavha vaudza Studio 7 kuti havana kupiwa mvumo yekuongorora chirongwa chekunyoreswa kuvhota ichi, asi vakatsigira kuti zvakakosha kuti nguva iwedzerwe.
Isusu seZimbabwe Election Support Network hatina kuwana accreditation, saka zvakawanda zviri kuitika hatikwanisi kunge tichikomenda nezvazvino kuti hatina accreditation kuita observe voter registration date. Saka kana vanonge vari on the ground especially mapolitical parties vachiti kunodiwa nguva yakawanda ngaiwedzerwe, tinonga zvinhu zvee zvakanakawo kuti dai ZEC yateerera ikawedzerawo nguva yekuti vanhu varejese vese vanoda kurejesa vakwanisiwo kuwana nguva nomukana wokuita izvozvo.
Mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muMDCT vachengeta iguta vati vachazopa kurudziro yavo pakupetuka kwechirongwa ichi. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubato riri kutonga reZANU-PF sezvo totadza kubata mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kumashoko vatakadzwa mugwadi pamwe nemutauriri webato iri vaChristopher Mutsvangwa. Hatina kukwanisa kunzwa divi reZEC panyaya iyi sezvo sachigaro wekomishini yamai Priscilla Chigumba vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo, asi mumashoko kuvatori venhau ZEC yakatenda kuti iri kusangana nematambudziko zvikuru ekushayikwa kwemagetsi. Zvichakadaro mutauriri weTriple C Bunzwayo Fadzai Mahere vati bato ravo harisati ratanga kusarudza vacharimiririra musarudzo.
Vanhu vakataura kuti vari kuda kusarudza sei macandidates edu ezvinezveelections directors vakagadzira gwara rechimacandidates achaselektwa nenzira ipi, zvese izvozvo zvinoratidza kuti isusu tareadi.
Mune imwewo nyaya, bato idzva raparurwa zviri pamutemo nhasi weZimbabwe People's Movement riri kutunga mirwa namai Tekla Imba Yaro rinoti vana veZimbabwe vatambura zvikuru uye donzo ravo nderekuona kuti upfumi hwenyika hwadyiwa nezvizvarwa zvese.
Saka tiri kuti voterai Zimbabwe People's Movement, amai vanogadzira zvinhu, chese tichagadzira zvinhu kuti nyika yedu ibudirire nekuti yakanyanya kupfuma. Iyezvino tine lithiamu yauya yekuti nyika dzese dzakavhura maziso kudai. Tikasiya vanhu havari pava, trust me, tinoita malaborers vashandi iwe neni kana iwoyu 2023 tigadzire nyika yedu.
Amai Imba Yaro vatiwo vanoda kuti munhu wese ane kodzero yekuvhota akwanise kunyoresa kuvhota. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.